Vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumaguta nemadhorobha, vazvidzai vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vagari havasi kuwana zvavanotarisira kubva kumakanzuro avakavhotera nekuti ari kutadziswa kuita basa nehurumende. Vati makanzuro haana simba rekutenga zvinhu kupinza vashandi vakuru vemakanzuro avo basa, uye hurumende inogara ichipindira kana kudzorera shure matanho avanenge vatora. Izvo zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo.
Zvinokonesa vanhu namakanzuro zvavo kushanda nesimba rakakwana nokuti vanenge vachivharwa varwa. Kana ukati umhanya usvike apo wovharwa uchikonesewa nehurumende, tofunge kuti dai taita disinvestment hurumende inoramba. So ndodambudziko ratinaro, ukama huripo pacentral government particularly namakanzuro emadhorobha hwakaipa, nokuti central government vanoti takarambwa navanhu kumaurban. Saka tomeka shuwa kuti mari dzinofanira kuenda ikoko haziendi. Kwavanowana mari tovhara.
Vati muHarare makanzuro mazhinji kusanganisira meya vakasungwa kana kudzingwa basa zvisina tsarukano. Izvo zvave kukanganisa mabasa ekanzuro. Vati zvave kukanganisa vagari sezvo vanofanira kutora matanho ekuona kuti basa rafambiswa vasisipo.
Tarisawo nenyaya iri kuitika yekuputsa dzimba dzavanhu yagoneka chete, nokuti meya vakasungwa, makanzuro achagona kugara mamiting achiti izvi hazvigoneki, izvi tino zvakashata, izvi zvakanaka, zvaakungoitwa nechibhanditi. Nokuti makanzuro asati achipo, mamwe makomitees achakwanisi kugara, vanhu vavashoma. Kanzuro yacho ikada kugara vanosungwa vari pakati pemisangano.
Vatiwo hurumende iri kuomesera makanzuro emumadhorobha nekuti makanzuro aya anotungamirwa neMDC Alliance. Vati zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana hurumende ikatevedza bumbiro remutemo iro rinoti inofanira kupa masimba kuhurumende dzematunhu pamwe nekuvandudza mitemo inoona nezvemadhorobha nemaruwa kuitira kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumhanzu vaudza Studio 7 kuti hurumende haingarege kupindura makanzuro nekuda kwekuti mune uori hunotyisa.
Ikumvura hakuna, ikumarodzi hakuna, ikumarara hatakurwi. Wozoti nhasi uno tinotadza kuita izvozvo. Look at Harare today. Haina clean water. Mishonga iri kupi? Chii chachichitika in terms of procurement? Handi vanga vachingoita madiri. This is public knowledge. Hazvidi, a rocket scientist to know that or to discover that.
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaguta nemadhorobha nekuti makanzuro ari kupedzera mari muzvinhu zvisina basa zvakaita sedzimotikari dzemhando yepamusoro. Vatiwo hurumende yakatotanga kuendesa masimba kuhurumende dzematunhu, uye bumbiro riri kuvandudzwa kusimbisa izvi.
It is this second republic yakaunza nyaya yedevolution. Saka hurumende inopindira papi? Impact iri kutoti hurumende zvinhu ngazviendeke ikoko kwamuri ikoko. Decide as a monoda, develop your area as per the people's wishes.
Mutungamiri wesangano rinomirira vagari vemudunhu reHarare, reHarare Metropolitan Residents Forum, vaMavela Skumalo, vati makanzuro emumadhorobha nemaguta haana zororo nekuti anotungamirirwa nebato rinopikisa.
Tirikuona dambudziko iri rakanyanya kunangana nemaguta nemakanzuro emumaguta. Kumaruva hatizi kuona dambudziko iroro richiitika. Chikonzero chiva mangunja. Chikonzero ndechekuti mumaguta muri kurwisana mapato mairi ezvematongerwo enyika, ZANU PF neMDC Alliance, nekuti maguta mazhinji anosanganisa makanzelas anobva kumapoka mairi aya.
MDC Alliance inotungamira makanzuro makumi maviri nemasere pamakanzuro makumi matatu nemaviri emadhorobha munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.